Vashitaura nevatori venhaupa muzinda webato iri nhasi mangwanani, mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance, uye vari nhengo yeNational Standing Committee, vaJob Scholar, vati komiti yavo yakabuda nechisungo chekuti nhengo dzavo dzeparamende dzimbomira kuita basa reparamende sezvo ZANU-PF yave kupindira munyaya dzemubato ravo.
Iye zvino maMPs edu tamboti ngaambomirai kuwana chokuita neparliament uye nezvimwe zvinhu zvese zvinenge zvine ZANU-PF mukati, tichifamba kuzoti zvonokonsulta vamwe vedu kuti tione kuti tozvimisa sei uye kuti pfungwa dzavo dzinenge dzakamira sei panyaya dzokuti maMP edu oramba ari muparliament here kana kuti kwete.
Asi vari kuzviti munyori mukuru muMDCT zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court vaDouglas Monzora, vati zviri kutaurwa izvi ndezvemugodzi matsuro.
MaMembers of Parliament akadzingwa aya akadzingwa nezvinhu zvavakanga vakanganisa kumusangano. So muenzaniso vakatora party vakaforma imwe party, bato ravatsvangira iriripo vakaforma rimwe bato. Vamwe vacho vakadya mari yemapolling agents, vamwe vakaba mari yomusangano. Saka vanhu vakatora mari yemapolling agents atingati varambe vachingoita members of parliament. Kune vanhu vedu vazhinji muZimbabwe vakanga vari mapolling agents muna 2018 vasina chavakawana nokuti mumwe munhu akatora mari iyoyo kana kuti akatora mari iyoyo akapa vamwe vake.
Vaskala, vatiwo vaMonzora, vaElias Mudzuri navaMorgan Komichi vakazvidzinga mubato ravo nekutsigira kwavakaita mutongo weSupreme Court uyo wakati vaNelson Chamisa havana kusarudzwa zviri pamutemo weMDC kuti vatungamire bato iri.
Zvigaro izvozvo zvakatopiwa vamwe, zvigaro izvozvo zvinopiwa naPresident, hazvina kuelektwa kuCongress. Vakapiwa zvigaro zviyana President Advocate Nelson Chamisa, saka President vari kutsvaka mareplacement. Vanhu vatovapo, changosara kungoita due process then zvoanonswa.
Asi vaMonzora vati danho rakatorwa neNational Standing Committee iri harina zvarinoreva.
Dare reSupreme Court rakatonga rikati iro isusu tadzoserwa kuva vatungamiri vebato. Inini ndakadzoka pachigaro changu cha Secretary General, vaKomichi vakadzoka pachigaro chavo cha National Chairman. Zvikanzi Congress dzakaitwa kunana Gweru neyakaitwa kuBulawayo hadzisi pamutemo. Yakaitwa kuBulawayo yaitungamirwa naMai Kupe, yakaitwa kuGweru yaitungamirwa naWachamisa, dzese dzakadzimwa nedare, dzakanzi hadzisi Congress. Saka chiutungamiri chine chakabuda ikoko handina basa nekunge tirimo, nokuti yanzi haisi pamutemo. Yanzi iri pamutemo ndio yakaitika muna 2014, ndokusaka isu tiri vatungamiri.
VaMonzora vati zviri kutaurwa kunzi ivo nevamwe vavo vave kudyidzana neZANU-PF hazvina musoro sezvo vachiti ivo vari kutevedzera zvakaturwa nedare uye nezviri mubumbiro rebato ravo. Munyora anoona nezvemabasa muZANU-PF vaObert Mpofu vakaudzawo vatori venhau kuti sebato havanei nezviri kuitika muMDC. Izvi zvakatsinhirwawo nemushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi.
Kuvanga kudaro sei havazive here kuti nyaya mutongo uyu vakabva kuSupreme Court? Akaenda kuSupreme Court pane akambobuda here ari memba yeZANU-PF? Hapana. ZANU-PF yakaenda here kuSupreme Court? Haina. Akaapila kuSupreme Court ndichamisa nanabiti navamwe vake stati sipo. Zvakare hatinei nechekuita nebato reMDC because kuva kudinetsana kwavo kana kukwirirana kwavo hazvina zvazvinotibatsira. Kwevo vanozoti nhasi ZANU-PF yapinda pakati pavo nekuti vakuparadzana. So vakambuparadzana na vaoshime nyuwe 2004 ne 2005 havana kuti izanu here. Pavaka netana na vabiti 2013 vachi vabiti wachinofoma msangano wavo, Wellington Mangoma wachinofoma msangano wavo, na iye Job Scholar wachinofoma wachipato chake che 99 havana kuti zivose izanu PF iri kuvadaro here.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, vaConrad Gweru vanoti chichanetsa padanho ratorwa neMDC yavachamisa ndechekuti nhengo zhinji dzeparamende dzine zvikwereti zvakawanda zvedzimotokari uye vati vazhinji vavo vanorarama nemari inobva kuparamende. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dziri kuyambira kuti nyaya iyi inofanirwa kugadziriswa zvine ungwaru mukati nekuti nhengo dzeMDC yavachamisa dzikasaenda kuparamende kwemazuva akatarwa nemitemo inobata paramende dzinodzingwa muparamende zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.